kwa chikwere chiripo patinesa wele zaisu kuita mari. Mari ino chambiru wanawa chandu kwa baba salavano ita. Kana pati na basa salavano ita apana mari ino uya. Noti ino kupakunani. Nangara basa.
Tanzuko kuti cabinet yaka pao go ahead kuti iyo national railways itsvake vekubatana kana mainvestor. Munofunga here kuti zvingarerutsa dambudziko?
Chiripo ndechekuti ndozvatiri kutotraya kuita. Iyo national railways pari zvino inotova overemployed. Basa haina, vese vaipa basa, havachina basa ravanoipa. Vese veshuga, havachatakuri shuga, vongo taura zvinonguva shoma shoma. Vana zvespc havana basa ravanovapa. Vamarasha havana basa ravari kuvapa. Saka chiripo ndechekuti pari zvino tiri kutoronga kuti national railways of Zimbabwe tiitsvagire vangada kuuya kuzoita kuti imuke igokwanisa kuti iatrakte vangakwanisa kuipa basa. Nokuti haina malocomotives akakwana, haina mawagons akakwana. Mushandi wega wokuenarazeti unoziva izvozvo kuti munhu akomplaina achiti handisi kupiwa mari hurumende ite zvainoita. Hurumende vanhu, kana ivo vasina mari yavanoshanda hakuna mari inowanikwa nehurumende inobva pamwe kunze kwekubva mune vanhu. Tiri kutsvaga pari zvino tibatsirana nebhodhi racho kutsvaga wekutipatina wokubata nesu kuti timutse national railways of Zimbabwe nokuigona kuyeva kutsvagira mawagons namalocomotives kuda tingakwanisa kuti tichebasa iroro. Pari zvino chiri kutinetsa ndechekuti kuipa kwakaita mabhuku acho hamungati books of account ndo ari kutikonzeresa kuti zvitiremere kuwana vanokwanisa kuti vatibatsire kuti vaite partnership nesu.
Ivo vashandi Dr. Gumbo vari kutyawo zvakare kuti dzimwe nguva pamunoita partnership kana kuwana wekubatana navo vanopedzisira dzimwe nguva vakurasikirwa nemabasa. Mungava pachivimbisere chekuti hapana anozorasikirwa
nemabasa? Aewa, handigoni kuvapa chivimbiso ichocho. Takatotsvaga forensic audit. Kana vanhu vari pabasa vanofanira kuva nebasa ravanoita, kana vasina vanofanira kubva. Haisiri mhosva iyoyo, zvinoitwa nebasa rose hazviiti national railways of Zimbabwe yega.